Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 22/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichivimba kuti mave nezuva rakanaka. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti the SADC African Union ne United Nations vanofanira kupindira muZimbabwe nechimbi chimbi pamberi pesarudzo kuti munyika musadeuke ropa. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mimwe mitemo yakadzikwa neRBZ kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari yave kutopa kuti dhora remunyika risashandiswe. Nasi tine hurukuro neaive shasha yemutambo wetsiva munyika zvenyika Alfonso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mimwe mitemo yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari yave kutopa kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba zvodzorera kumashure urongwa hwehurumende hwekudzora dhora iri nekumisa kushandiswa kwedhora rekuAmerica. Svondo rapera pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction, dhora remunyika raitengeswa nemadhora mazana manomwe nemakumi matatu nemaviri ekuAmerica, kana kuti $1 to 732 Zimbabwe dollars. Asi masvondo maviri adarika acho raitengeswa nemadhora zana nemashanu kana kuti $1 to 705 United States dollars pamusika weRBZ uyu. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vakati chinangwa chavo ndechekuti panopera makore mashanu Zimbabwe inenge yoshandisa dhora rayo chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Mugano.
Iyo Reserve Bank pachezvayo kubudikidza neinterest rate vakaisa ye 200% zvakakonzeresa kuti vanhu vatotiza Zimbabwe dhora yacho, nekuti 200% interest rate zvinoreva kuti ukatora chikwereti chedhora unofanira kudzorera $3 pamusoro pedhora, nekuti 200% ye $1 $3. Vozozorera futi dhora racho kureva kuti vakuzorera $4. Zvoreva kuti dhora riya ravanga vatora vakuzorera rapetwa ka4. Ndiani ari mumaketi ari kuita business rinomupa 4 times return on investments? Hakuna. Saka vanhu vabva vatiza vebusiness kushandisa Zimbabwe dhora kwakuchinja maloans avanga apiwa ezim dhora kuti chitichinjira aita ari maUS.
Zvinorevei zvitakatarisa iwo mutemo weRBZ wekuwedzera mutero pakukwereta mari?
Mutemo weReserve Bank iwoyo wakaisa we 200% interest rate ndiwo kuti ivo pachezvo vari kutozvipiringisha pachinangwa chavo chekuti tishandisa Zimbabwe dhora. Chechipiri chekuti Ministry of Finance inotongamirwa naProfesa Mututu Ncube iri kupamba mari kusamari yakawanda mumaket kubudikidza nebudget ravo.
Mungapa muenzanisiro ipapo muzvinafundo?
Ku-2019 budget ranga iri $8.1 billion Zimbabwe dollars. 2023 budget right now is $4.5 trillion. Saka takabva pa $8 billion kusvika pa $4.5 trillion, inova 55,000% increase yebudget pa 5 years. Saka mari iyoyo iri kunopinda mumaket yoderedza simba reZimbabwe dhora. Vanhu voritiza nekuti harichina simba. Kana mari yashayiwa simba vanhu vanoitiza. Ipa papa patapedza gore papa muna December. Pa mutuli ne timu yavo vakaita karikiriki kubadara ma payments ehurumende. Avanga vakabata nguva yese mwedzi yese mukati megore. Mari ungu waneko ya zaro ma accounts ema companies akanga asingabhadharwi.
Pane dambudziko rei apa?
Munhu iye akapuwa mari anoidi. Ano mai anotenga foreign currency. Saka tinoona Minister of Finance ichitadza basa pakadaro ipapo. Saka izvozvo zvinopedza simba kuZimbabwe dollar. Chekupedzisira chekuti hurumende pachezvayo haina faith nemari yavo. Havatendi mari yavo.
Ko sei muchidaro?
Sei ndichidaro. Chekuti macharges maservice ese hurumende mazhinji akushandisa ma US dollar. Mukapinda pa border rebet bridge hanzi hatidi kuona chino Zimbabwe dollar. Munobhadhara ari ma US dollar. Mukaenda kuma passport munobhadhara ma US dollar. Hakuna passport ya Zim dollar. Majuti anobhadharwa mazhinji ari kuma US dollar. Mukaenda kuma garages fuel. Kunyangwe even hurumende achi magarages ma US dollar. But you get US dollar. Mare vakupa vashandi kunyangwe dzairi shoma. Zhinji yacho US dollar.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzirikurudzira SADC, African Union neUnited Nations kuti dzipindire kugadzirisa zvinhu muZimbabwe pasati padeuka ropa musarudzo dzegore rino. Masangano akaita seZimbabwe Peace Project, Human Rights Watch nemamwe anoti munyika maberekera ingwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varugara havo vachikurudzira runyararo asi mapurisa nematare anoti anonzi ari kurerekera divi rimwe chete achiwedzera kunonzi kushungurudzwa kwevanopikisa kunyanya vebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambe vachitaura neStudio 7 vakati chinotongwa imhosva kwete kuti munhu abva kubato ripi. Mukuzeya nezvenyaya yemirijonga pamberi pesarudzo dzirikutarisirwa kuitwa muna chikumi kana kuti muna nyamavhuvhu, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Hurumende haisi kunyanya kubata mhirizhonga yacho semabatiro anofanirwa kuve ichiitwa. Sezvatoziva kuti pazvese zvatati taona dziri nyaya dzemhirizhonga, hapana kana kusungwa kwati kwaitwa vanhu vari kupara mhirizhonga idzodzo. Ende hurumende yacho kupfurikidza president hapana zvaakunyatso kutaura pamusoro pazvo. Saka tona sege mhirizhonga iyi icharamba ichiwedzera ende tirikutyira kuti inogona kuwedzera kupfuura ya 2008.
Asika veZANU-PF vari kuti vaMnangagwa vanogara vachikurudzira kuti paitwe sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ya, vari kutaura havo izvozvo, but tirikuona kuti pamwe pavari kusangana nevamwe veZANU-PF pamarali, tirikuona kuti pane mashoko avari kubuditsa ekuti vanhu veCCC kana vanhu vanoopoza hurumende vave vachibatwa vachirohwa. Izvi zvakadai so nangu havo vachizotaura pane dzimwe nhando kuti vada kuti pasaite mhirizhonga, but mashoko yavo avanenge vachitaura vachikurudzira mhirizhonga ndiwo mashoko anoenda mberi anoitisa kuti mhirizhonga iyoyi irambe ichiwedzera, because izvozvo ndo zvinenge zvichinzwika.
Ko munoonawo sei kuti ivo vanopikisa kunyanya veCCC vari kurambidzwa kuita misangano nemapurisa, mapurisa achiti vanenge vaine zvinangwa zvekuda kupesvedzera mhirizhonga?
Ya, zvinhu zvakadai so zvinhu zvakare zvandikati ivo mapurisa ndo vari kukoshesera mhirizhonga iyoyo, because mapurisa tichitasa nyaya dzemapolitical parties nyangwe nokusangana kwevanhu tichitasa bumbiro redomutemo, zvinhu zvinonzi hazvirambidziwi. Mapolitical party kana vanhu vanokwanisa kusangana zvavo vachikurukura nhau dzavo in private, kana iri in private voice, kana ari mapolitical meetings, these are like private meetings akawanda acho anenge achiitwa. But kana dzaa nyaya dzemarali, zvinhu zvekuti kuda mapurisa anofanirwa achiziviswawo, of which anova achiziviswa dzimwe nguva. But izvi kuita mapurisa zvekuti vanouya kuma private meetings vachibvanyangura ma private meetings aya, ndoona senge izvi zvakadai so ndo zvinoisa kuti paite mhirizhonga kana kuti paite senge ivo mapurisa havasi kunyatsokukwanisa kubata nyaya dzokuchengetedza runyararo muZimbabwe.
Ko masangano akaita se SADC AU ne iyo United Nations yacho anga batire sei sarudzo tsadzaitwa muZimbabwe.
Ya masangano akaita se SADC pane ma SADC guidelines on my elections agara aripo anofa watch tevedzerwa ne nyika dziri muSADC. And zvinhu zvakadai so kana pachitika mirishonga yakadai so muZimbabwe zvinzo kuti ivo avarifa wachizviona kuti patikuenda pamberi apa zvinhu zvese nakumira zvakanaka and uyezve pakakarikana paita kana mirishonga semuZimbabwe dziri nyaya dzema elections zvinhu zvinokwanisa kuita destabilize yatingati iyo SADC yacho. Saka vakuru veSADC pari zvino zvinhu zvokuti vanofa vachigara pasi vachitaura nehurumende yeZimbabwe nemapolitical parties zvekare achaparticipata maelections aya kuti nyaya dzemafree and fair elections nerunyararo pamaelections zvinhu zvofanira kuzvikurudzirwa and zvinhu zvofanira kuzvionekwa munyika dzese dziri muSADC.
Avo vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vaimbova mutikitiva weCriminal Investigations Department kana kuti CID vaJason Muvevi vanogona kunge vakauraya vamwe vanhu vatanhatu sezvo zviri kuferefetwa nemapurisa zviri kuratidza kuti pfuti yavo inogona kunge yakashandiswa kuuraya vanhu ava kubva kumakore ekuma 2020. Vamuvevhi vari kupomerwawo mhosva yekuuraya vamwe vanhu vatatu kuhwedza uye vari mudare vachipomerwa mhosva iyi neimwe yechina yekunzi vakaurayawo mumwe mudzimai muna mbudzi gore rapera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti Russia yaikuona kuti hondo nekusagadzikana kwakakonzerwa nekuda kwekuda kupamba kwayo Ukraine kuchatora makore akawanda nekudaro yatora danho rekuti yave kuda kupinza vanhu mirioni imwe chete nechidimbu mabasa kana kuti 1.5 million. Asi Britain inoti kuwana vanoda kupinda muchiuto nekuvatengera zvekushandisa zvichanetsa. Russia inoti iri kudawo kuendesa mamwe mauto pamuganhu wayo neFinland. Izvi zvapa kuti vamwe mugungano renyika dziri muNATO vashore Germany nekuzengurira kwayo kutumira motokari dzehondo kuUkraine. Vanotungamira kereke yeRoman Catholic Pope Francis vari kutarisirwa kushanyira nyika yeDemocratic Republic of Congo kubva musi wa 31 ndira kusvika 3 kukadzi. Muzinda weVatican unoti rwendo urwu rwakakosha mukuyeuchidza nyika dzepasi rino kuti dzisakanganwe DRC iyo yave nemakore iine hondo. Vanhu gumi vakaurayiwa nezuro muguta reMonterey Park, California muno muAmerica munzvimbo yekutandarira vanhu vachitamba nziyo kana kuti ballroom dance. Mapurisa anoti achiri kutsvaga munhu akapfuura vanhu ava. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheYouth Forum nhasi tine muimbi.
Nazita rangu rokuberekwa ndonzi Nore Fitkanfua. Ndakaberekwa mugore ra 1988. Makore i34 yezvino ndakatanga kuita zvekuimba. Ndimunhu angu kura achifarira zvemagitare zvangu kubva ndichiri mudiki asi kuzorekodha. First album yangu ndaka rekodha 2021 ndobva ndaka rekodha first album. Pari zvino ndine ma album 2 imwe yandaka rekoda 2022.
Damba refu rinjire kutanga rinonzi uye rine nziyo ngani?
Damba refu rangu rekutanga rine rinonzi Chitima Cherwendo. Rine nziyo dzinosanganisira iyo title track ya Chitima Cherwendo yacho. Teni kune inonzi Dombo mumoyo mangu. Kune inonzi Naishi. Kune inonzi Mweya Mutsvene. Kune Corona COVID-19. Ya, kune dzakangosangana ine 10 ma tracks. Teni rinotevera re 2022 rinonzi Muti Wemumvuri. Kune song inonzi Muti Wemumvuri. Kune inonzi Vakaoma Moyo. Kune yakanzi Ngenyu Uchindida. Ya, kune dzakasiyana siyana dziri papo pamwe chete dziri 5.
Ko pamusambo apa unonzi
musambo ndinosanganisa nekuti ndichiri kutsvaga bose vanhu vanongo vanotevera music yangu vanongoda zvakasiyana siyana, saka ndo nyanya uri dzangu musambo weAfro Party. Ndinenge ndichisanganisa sanganisa ndichingosanganisawo nechingoendawo nekuti vatsigiri vangu variku wafarira kuti ndiite zvipi. Sometimes kwazi nguva zhinji ndongoimba zvandee ndichingoona zviri kuitika panzvimbo, ndongotarisa kuti song iyi inonakidza ukaiimba iri pamusambo uyu. Ya, zvichingodaro daro.
Munombonoridzirawo ruzhinji here kana kuti mashows?
Mashows andisati ndaita mashows. Musambo unotambirwa zvakanyanyisa ne avanotevera music yangu vakawanda vanoida vanotambira handidi munyepo. Vatsigiri vanotsigira zvine simba vanosimbisa. Mashows andisati ndaita. Nzvimbo yandigere ndogara kuSouth Africa. Nzvimbo yacho haina kunyanya kundisunungukira kuti ndinge ndichinyanya kuenda kumapublic zvakanyanyisa. Saka plus nguva zhinji ndinenge ndiri kubasa, ndoshanda pano imwe kambani yandotoshandira. Saka nguva yekuita mashows ofa handisati ndaita mashows kuno kuSouth Africa, asi ndikutarisira kuti nekufamba kwenguva ndichazoita mashows, asi kunyikawo yakaita seyandakazvarirwa yeZimbabwe. Ya,
saka vanhu vanozonzwa sei nekuziva idzo nziyo dzamunenge mabura idzi?
Masongs andinoburitsa inini ndoti ndikaburitsa song ndokanda paYouTube channel yangu yakanzi Dickers Production. Ne ngokandawo kana paine video andakaita ambokanda kana chingomaketawo kuma kana kuTikTok kana kuFacebook. Ndonzipo dzane chingokandawo zvangu.
Aiwa, tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotenda mukoma blessing. Muve nenguva yakanaka. Ndinozwa kufara nemi nenguva yamandipa.
Uyo anga ari muimbi wechidiki No Rest Dikanifuwa, anozikanwa nerekuimba rekuti Dickers. Anga achitaura ari kuSouth Africa. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chatinotaura nevechidiki nemusi wesvondo wega wega.
Iko zvino tochienda kuna tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, yasvika nguva yedu yezvechitendero. Ini ndini tanonoka Wande. Chinotangidza chirongwa neimwe tsananguro inobva kumwe wevatereri vechirongwa chedu. Ndimi ani uye munoda kutsanangura kuti ii?
Kwazivai Mr. Wande nevatereri. Ini ndini David Matimba. Manga ndichida hangu kuti wedzere pataurwa namufundisi rekuzadzisa riri pana Matiyo 5. Jesu akauya kuzozadzisa murayiro. Asi pakuzopedzisira havo vazotaura kuti nyama yenyu mungadyai, nokuti isu tava vaKristu. Zvakataurwa munguva yevaIsraeri. inangani chida kuti wedzere ipapo shoko ra Mwari rinotidzidzisa kuti Jesu akauya kuzozadzisa naida kuti ndinyatso kutsanangura shoko rinoreva kuzadzisa kana uine chigubu chako chemvura chisina kuzara kuzadzisa hobvisi mvura irimo asi kuti unowedzera ndokunonzi kuzadzisa kuwedzera mvura kuti izare kureva izvo nekuti yanga irimo muchigubu Nia uchadira zvinosangana zvoita mvura imwe chete zvosadza chigubu ndokunonzi kuzadzisa.
Vatereri ngatichinzwai mubvunzo wesvondorino.
Maswera sei hama vadikani. Ndine mubvunzo mudiki pamusoro peshoko raMwari. Unoti Jesu Kristu paakauya akauya atumwa kuzofira vazhinji kuzotifira kuti isu tizowana kupona. Izo zvitichine vatumwa here ndomubvunzo wangu pachine here vatumwa panyika pano vanoparidza vachiti ini ndiri mutumwa akatumwa kuzoponesa vanhu
uyu mubvunzo wakanangana nemwe mufundisi Garikai tibatsireiwo
mazita vahwande ichokwadi kuti takambotumirwa mutumwa akabva kuna Mwari iye akanga ari Mwari akauya kuzotidzikinura kuburikidza nekutifira kwaakaita pamuchinjiko zviro kwazvo kunyange tikazvitarisa iye zvino hatichazowana mutumwa akafanana nemutumwa akauya akaita sajesu akanga ari Mwari akaya kuzorarama kuya kuzotifira asi vatumwa vatakuwana iye zvino izvi vatumwa vakafanana nevafundisi variko vakawandisa vari kuuya kuzodzikinura vanhu kune vatumwawo zvakare vamwe vaprofita vakautumwa kuuya kuzodzikinura vanhu vafundisi vakatumwa naMwari kuuya kuzoparidzira vanhu kuti vagopona vagobva mune zvinyangadzo nokuti kuuya kwaMwari pasi panapa kwakanga kuri kutarisa zvinyangadzo zvakanga zvaitwa tikacherechedza kuti munhu akanga abva paukama naMwari hwakanaka paya kugarden reEden munhu akabva padhuze naMwari naizvozvo Mwari vakafunga kuti regai mutsvage nhambiriko nenzira dzekuti ndidzosise munhu padhuze neni ndosaka Mwari vakauya so Mwari vakanga vachida kwazvo kuti munhu abve muzvinyangadzo saka vatumwa tinavo vari kuvavarira kuti vanhu vabve muzvinyangadzo
mufundisi Garikai muri kuti vatumwa tichinavo here mazuva anhasi
vatumwa tinavo vari kuparidza shoko raMwari kuti munhu asazofe asi azova neupenyu husingaperi vatumwa tinavo vakauya kuzobatsira nekutevedza vanhu pana Mwari kudzoredza pana Mwari nekuti kana munhu abva muchinyangadzo zvochireva kuti akudzokera paukama hwakanaka naMwari chinyangadzo chinotipa kuti tiriburuke padyo naMwari naizvozvo kana taparidzirwa tagashira shoko raMwari takugona kuva neukama hwakanaka naMwari taswedera padyo naMwari uyezve tinenge taane vimbiso yekuti kana tichinge tazofa taenda kudenga tinonogara naMwari zvakanaka saka shungu ndeyekuti tafa pano tinozonogara kudenga naMwari tisina zvinyangadzo saka vatumwa vachiriko nanhasi vari kuedza kudzotsera ukama hwaMwari nemunhu panzvimbo mazita
tinotenda mufundisi Garikai nemashoko avo kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe vateereri tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti 001 301 919 8140 namba idzi ndedze zvechitendero chete ngatisanganei zvekare svondo rinouya ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo Aimbova shasha ye Commonwealth mutsiva muhuremu weflightweight zvenyika Alfonso anoti adzidza zvakawanda muupenyu hwake uye ave kugadzirisa zvimwe zvaaikanganisa ndekusimudzira vechidiki kuti vave neremangwana rakajeka. Mutori uduwe nao Michael Cariati ashanyira Alfonso ndokutipa nyaya inotevera.
Mutambi akaita mukurumbira zvenyika anoti zvaakakanganisira nyika nemhuri yake aive achiri mwana mudiki zvekuti ave kuda kuzvigadzirisa ne Mosquito Boxing Academy.
Tinochema kunyika ibe Zimbabwe kuti zvatakaita takaita eti 23 years of age.
Anoti nhoroondo yake yekurasika muupenyu yampa shungu dzekutsvaga tarenda retsiva mune vechidiki kuti vabatsirikane muupenyu hwavo. Muupenyu hwake zvenyika akaita zvakawanda kusanganisira kutsika munhu nemotokari iye asina rezinesi. Mazuva ake kuAustralia muna 1996 mutambi wetsiva uyu anonzi akatora zvipo zvegungano avanyepera kuti mwana wake aive ashaya kuZimbabwe iye asina. Pamusoro pezvo akamboda kuzviuraya nemushonga wemakonzo anetsana nemudzimai wake nemhaka yekurara kunze asi izvi anoti zvaive zvohwana hudiki. Alfonso anoti auda kuraridza vana vechidiki vachamupa chiremerera kwete vanomuyeuchidza zvekare izvo ari kuda kukanganwa.
I don't need to train someone who tried to remind me what I'm trying to forget. You know, I need someone who can mend my life and also he mend his life or her life to go into the straight road. You know, because sport there's a life.
Asi, anoti muZimbabwe, mune tarenda rakanyanya vana vanogara mudzinzira avo vasina anochengeta vanochedzwa kunzi ma street kids asi vari kushaya anova simudza.
I will escape to Buddha. So that guy, if I took that guy into boxing to use his skill of sleeping in the street, kuraka buga makan box, kuraka buga chi, kushaya chikafu, kushaya kugeza, kushaya mnanotengera hembe, to turn that mind into boxing, they are champions and they are world champions.
Zvenyika akatora mukombe weCommonwealth weuremu weflyweight muna 1998 akaudzivirira kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Tinotenda Michael kune vari kuteera mutambo weEnglish Premier Soccer League wakatarisirwa nevakawanda. Arsenal yakaita mangange iko zvino 1-1 neManchester United uye mutambo uyu wave pahalf time. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mimwe mitemo yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari kumabhanga yave kupa kutoti dhora remunyika rirambe richishaya simba. Vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira United Nations, SADC neAfrican Union kuti vapindire muZimbabwe sezvo mirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musa kanganwe kuteerira chirongwa chedu mangwana mangwanani nenguva dza 6. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika ati